zvese misa vanhu vazhinji nekuti vanga vasina urwere hwangu wataurwa kwenguva yakareba.
Kana mukatarisa mashandiro avakaita nehurumende dzakasiyana siyana munyika mavo uyezve nehurumendewo dzekuZimbabwe, chii chamunoona pazviri?
Ndinoona kunge vatlakama vaita, you know, as an opposition leader, vamwewo vandinoshanda navo vari kuti kuda zvinogona kuunza peace muMozambique. Munongoziva kuti Mozambique yange iri muprotected civil war tingati kubva kumalate 1980s chaizvo.
Munoona sekuti ndivo vanga vachitadzisa kuwana chibvumirano chekurega kurwisana?
Handifungiri kuti munhu mumwe chete ndiye ega angakonzeresa, asi kuti uona iwo hurumende pamwe vairambawo kuteerera zvaidiwa nebato ravatlakama.
Imi mukatarisa mashandiro avanga vachiita mune zvematongero enyika, munofungei nezvavakaita zvose?
Panonetsa nekuti isisi tinoti wafawanaka, handiti?
Ehe.
Tongochiti opposition yakakosha nekuti ndo vanoita kuti tione zvakaipa zviri kuitwa nehurumende.
Ko, kana muchitarisa upenyu hwavadlakama neZimbabwe, munofungei?
Ndozvona inini chakanyanyisa kundishamisa pamwe chete ndekundirwadza ndechekuti nyika mbiri idzi dzarasikirwa nevanhu vaviri vanga vakakosha mune zvematongerwo enyika kuopposition, vatsvangirai naivo vatlakama.
Pane zvamunoyemura here mukushanda kwavadlakama?
Zvizhinji. Mweze vaimiririra vaya vasingatariswe nehurumende kazhinji, varombo vari kumaruwa. Mozambique inyika ine upfumi hwakanyanyisa, endoona ndozvaiwanzotaurwa nebato ravo kuti kwese upfumi uyu usiri kubatsira veruzhinji munyika medu. Zvinhu zvatinokwanisa kuyemura izvozvo, asi ndisingazokurudzirewo mamethods avaizoshandisa ne